manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi vadiwa vatereri uri musi wechitatu Gumiguru 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuti dai vawedzera mari yedu inochoti tikwanise kuramba tichiripota kuita se kuenda kubasa. Saka naizvozvo macomrades tinongoramba tiri matrenches zedu, tinongoramba tiri capacity yekusvika. Vaisawo something on the table, chiri tangible, chiri sustainable. Bhozi zvekuramba tichingo tiri incapacitated, tinoda kuripota tichienda kubasa every day.
Vana chiremba vanoratidzira pachipatara cheparirenyatwa vachito hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzine yatinoti high burden yemakenza. Asi sezvo kenza tinonyanya kufamba nayo nokuti ndo irinonyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muZimbabwe. Tinotarisa around 2000 madzimai ari kufanira sezvo kenza. Asi prostate cancer yakakosha zvakare.
Zimbabwe yoita imwe nyika dzine vanhu vari kufa nezvirwere zvemagomarara akasiyana siyana.
Handina chandakaona, ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka. Nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo, hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yanga achingova mhepo yoga yoga. Taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei, nyaya dzezveutano, nyaya dzezveupfumi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatadza kubata nyaya dzakadzama nezuro mumashoko avo pamamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende varatidzira zvakare pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Vana chiremba ava vatiwo havasi kuvhundutswa nemashoko ehurumende ekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba nhasi vasvitsa mazuva makumi matatu vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba ava varatidzira nhasi vakafamba kusvika kune mahofisi eHealth Services Board uko vati havasati vanzwa mindiro yezvichemo zvavakaisa. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati mushandirwi wavo haasi kuratidza hanya yekugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Ndoro vatiwo havachityidzirwe nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro, vachiti kwavari hapana musiyano sezvo mari yacho yavari kutambira isingakwani. Dr. Ndoro vati vana chiremba vane chido chekushanda mazuva ose kana hurumende ikavawanisa mari inoita kuti vaende kumabasa.
Tinotarisa kuti employer wedu naMandi asoda kutaridza kuda kureruka kuti titaurirane achikapacitate kuti tikwanise tichidzokera kubasa. I think mapepa makaona akabudisa statement rekuti varikuti katira masalari. Izvazvi tityisi nekuti iyo isalari yacho iri kukatsva. Ndiyo yatiri kuti haisi kuita sei? Haisi kuwana yacho titadzisa kuita sei? Kuya kubasa. Tikuti dai vawedzera mari yedu inochoti tikwanise kuramba tichiripota kuita sei? Kuenda kubasa. Saka naizvozvo makombrades tinongoramba tiri matrenches edu, tinongoramba tiri capacity yekusvika vaisawo something on the table, chiri tangible, chiri sustainable, bhozi zvekuramba chingo tiri incapacitated, tinoda kuripota tichienda kubasa every day.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe chiremba Dr. Len Moshoti, avo vati havabvundutswe nekubviswa kwemari dzemihoro, vachiti mari yavari kuwana haina pundutso.
Saka kunyimwa kana kusanyimwa zvakangofanana, handiti?
Yes.
So let's fight for what is ours, handiti? Tuda mari inotenga, kwete nzungwidzi, handiti?
Ahoi.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Shakada, vatiwo vanotoshamiswa nemashoko eHealth Services Board ekuti vaende kubasa, zvichemo zvavo zvichitariswa, vachiti pari zvino havatorina mari yacho yekuenda kubasa.
Even tikatoti tidzokere kubasa mangwana tinotoda, but tirikuti kutaura chete without action hazvikwanisi kuti tidzokere kubasa mangwana. Tototi tadzokera kubasa nokuti mari yacho vanhu sekuona kwamatoita vatoshaya mari yekuya solidarity meeting ino. Saka mari yekuenda kubasa mangwana hatizivi kuti inobva kupi, hatizivi kuti inowanika kupi. Saka iyoyo vehealth service board ndo vatori nemeans dzekusolva this impasse.
Kusavapo kwaana chiremba kukonzerawo kuti vamwe varwere kunyange vange vari muzvipatara vaburiswe hutano husati hwamira zvakanaka. Kuchipatara cheparerenya twaichi mumawadha nechitsama angangosara vanhu vashoma, kumwewo kusina vanhu zvachose. Vana chiremba vari pasi peSenior Hospital Doctors Association vakazivisawo hurumende nezuro kuti vachange vachiramwawo mabasa kutanga mangwana china kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvemachiremba. Health Services Board inoti mutemo wehurumende wekuti vashandi vakasashanda havawani mari yemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vati nguva nenguva vanoita hurukuro nevashandi pasi peHealth Services Bipartite Negotiation Panel, asiwo vakati zvimwe zvavanenge vabvumirana vana chiremba vanozoramba kuzvitambira. Vatiwo hurumende ichiri kuongorora dambudziko remari yevashandi vebazi rezveutano kuitira kuti rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe imwe nyika gumi dziri pamusoro dzine vanhu vari kurwara nekufa nezvirwere zvemagomarara akasiyana-siyana. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumhangura pakushanya kwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, mukuru mubazi rezveutano munyika vaGeorge Madzima vati Zimbabwe imwe yenyika gumi dziri pamusoro nekuda kwevanhu vakawanda vanorwara nezvirwere zvemagomarara. Vamadzima vati madzimai anodarika zviuru zviviri ari kufa pagore nechirwere chegomarara rechibereko.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzine yatinoti high burden yemakenza, asi cervical cancer tinonyanya kufamba nayo nokuti ndo iri kunyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muZimbabwe. Tinotarisa around 2000 madzimai ari kufa nenyaya yecervical cancer, asi prostate cancer yakakosha zvakare.
Vamadzima vati vanotenda kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chegomarara huchadzikira sezvo vezvematongerwo enyika vapindira mukurwisa zvirwere zvemagomarara.
And zvinotozikanwa kubva kumaresearch kuti you need, you know, the political leadership at the highest level kuti mameseji asvike kuvanhu. Saka isusu seministry of health basa redu riri kubva raita nyore chaizvo nokuti tawana commitment from the highest office yemuno munyika.
Vachitaura pachiitiko ichi amai Munangagwa vatiwo vanzwa kuti mumhangura mune vanhu vakawandisa vari kurwara nezvirwere zvepabonde, vakakurudzira vanhu kuti vanorapwa.
Asi tiri kuwana pachine huwandu hwezvinonzi maSTI, zvirwere zviya zvinozokonzeresa zvakare kunyaya dzinoenda kuHIV. Ukaona waita inonzi siki, ndofunga ndonzwa vanhu vachiti siki nai. haikona kugara nesiki yako enda inotariswa siki iyoyo vanobva vakuudza Dr. Goshome vari panapa pachipatara pavanokuudza kuti enda munotora wamakaita naye zvinhu zvacho
Kunyanga hazva mai munangagwa vanga vafambira nyaya dzezveutano vasvikosangana nematambudziko ekushayikwa kwezvekudya uye kushomeka kwezvikoro zvepasi kana kuti primary.
Mangura inei ndokekutanga kunzwa nyaya dzekuti chikafu chaita chishoma. Imi kuno muri varimi ndimune matura anozara asi onai mamiriro akaita kunze kwedu pasi rose. Takakanganiswa neinonzi climate.
Chiremba mukuru wepachipatara chemhangura icho chinotungamirirwa nekereke yeZimbabwe Christian Church Dr. Henry Goshim vabvuma kuti zvirwere zvepabonde zvakawandisa mumhangura. Madzimai anodarika mazana maviri aongororwa chirwere chegomarara repamuromo wechibereko uye vamwe vapiwa mapiritsi ekuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 kumhangura ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatadza kunyatsobata zvinogutsa matambudziko akatarisana nenyika mashoko avo pamamiriro akaita zvino munyika nezuro. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu uyo ari muHarare ataura navaChamisa akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei mashoko akaturwa navaMnangagwa.
Handina chandakaona ndaizama kuona sikuru asi hapana chinooneka nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yange achingova mhepo yoga yoga taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei nyaya dzezveutano nyaya dzezveupfumi vanhu vari kushupika mazupuko vanhu vari kuita kunge vari muutapwa mararamira vari kuita zvokufambisa zviri kunetsa hakuna magetsi hakuna mvura fees dziri kunetsa mari hakuna mumabhengi vanhu ike zvinovavharirwa iko cash dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu hakuna chiri kubuda nokuti hakuna zvokurimisa hakuna zvikwanisiro munharaunda umu mwaka wauya uyu mbeu hakuna hakuna chirikwanisiro chinoita kunge zviripo vanhu vari kubatwa chibharo maabductions hubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozoonawo sei vana vadzamara vasati vawanikwa vana magombe onai zvakaitwa vana gonyeti vakazvambaradzwa vatungamiri vemdc vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa veopposition vemacivic groups hatina kunzwa kuti iyewo saMnangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika rezano pf anomboti chii isu takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo hazvibvumidzwi iye anoti chii sezvo ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa vanova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu
asi kavamwe vanoti muromo auzarirwe nerwizi MDC chii chaingakwanisa kuita kuri kuti ndoiri panyanga kugadzirisa toti upfumi neizvo neiyo nyaya yematongerwo enyika isina kumira zvakanaka.
Chokutanga ndechekuti isu takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamirwo enyika inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika inotaura kunyaya yezvedzidzo zvipatara utano hwevanhu magariro evanhu mapensioners tine programu iyoyo zvokuti ndikatanga kutenzudza panapa ndogona kusapedza asi chinhu chatakati chinofanira kutanga kuitwa chokutanga kugadzirisa nokutsvaira nyaya yematongerwo enyika. Marara akazara mumusha weZimbabwe haaite kuti nyika igadzirike kufamba kuenda mberi chaitogadzirisawo nyaya dzeupfumi hwenyika kubvisa corruption kuba kuri kuita ike zvino inhange mutange kuba muhurumende inyaya yekuita kunge vanhu vagarwa nedhimoni rokuba kunge vanhu vane chikwambo chokuba chokuti vanoita kutorerana kunyanyanya makateo iwo vanonzi vana kwini chakati vanenge vachiunganidza mari ngaangu kumigodi kuri kubiwa kumafuta kuri kubiwa mu hurumende chaimo chaimo kuma parastators muri kubiwa zvese zvatinobvunza chitaronzi chaizvo chaizvo zvinobatika zvirikira ndizvokupi
vamwe vari kuti zvese zvamuri kutaura izvi zvinodawo kuti munyika muitwe nhaurirano chii chamuri kuitawo imi seMDC kuona kuti nhaurirano yaitwa nekuti vakawanda kavanenge vari kunonga svosve nemuromo munyika umu
kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba kutopopota kuti dei zvanzwika kutodemonstrator makaona mademonstrations edanga achibhanwa asi takutoronga futi makumaitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike tazvitaura kumainternational platforms tazvitaura muno munyika kuti ataura kumachechi tataura kumagwedza akasiyana siyana kuti nyaya iyi inge ichisama kugadziriswa hapana chiri kunyatsobuda isu muonero wedu ndowokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nei mazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndozvati kutaura kuna Munangagwa kuti ngationesei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa huni imwe haiko dzisadza totoda kuva nesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana tichaita hurukuro negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanoti vaMunangagwa vari kuzama chose kugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekuwanisa vanhu magetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto makumi maviri nemashanu enyika yeMali akaurayiwa vamwe makumi matanhatu vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kurwiswa kwemakamba maviri emauto nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Izvi zvakaitika nechapakati penyika iyi neZuro. Chikwata chinobatsira kutsvagira rutsigiro seneta weAmerica uye vari mumwe vari kutarisirwa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaBernie Sanders chinoti vaSanders vavhurwa navana chiremba imwe tsinga inoendesa ropa kumwoyo wavo iyo yanga yakavhara. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Ichokwadi mukoma Jonga, nezuro uno chaienda yakatenge ndiri panonzi Pastak Eye panotengeswa mbeu. Ndakaona kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe vanga vachitotenga zvakanyanyisisa mbeu ipapo. Zvekare ndakaona kuSasolburg Omnia svondo rapfuura vanhu vachitenga mafertilizer. Ndisingazive kuti
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinonzi zviri kumira-mira kubatsira hama neshamwari kumusha kuburikidza nekutenga zvinhu zvinodiwa pakurima sezvo vazhinji vari kumusha vari kunze vari kukundikana kutenga mbeu nefotereza nekuda kwekukwira kwemitengo. Semuenzaniso, mutengo wepasi-pasi wekatsaga kembeu yechibage yerudzi rwembizi kanorema makirogiramu 10 kanonzi kari kuita madhora mazana maviri negumi nemanomwe. Tsaga refotereza yepasi kana kuti compound D riri kuita madhora mazana mana emari yemunyika kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN ichiitawo madhora mazana mashanu ane gumi nemashanu. Mari idzi dzinonzi nevakawanda imari dzisiri kubatika munyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvagara zvichibatsira hama neshamwari kumusha nezvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekudya nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi hwenyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaDennis Juru avo vari muJohannesburg muSouth Africa kuti tinzwe zvavari kuona zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi.
Ichokwadi mukoma Jonga, nezuro uno chaienda yakatenge ndiri panonzi Pastak Eye panotengeswa mbeu takaona kuti zvinji vana veZimbabwe vanga vachitotenga zvakanyanyisisa mbeu ipapo. Zvekare ndakaona kuSasolburg Omnia svondo rapfuura vanhu vachitenga mafertilizer, ndisingazive kuti chaikonzeresa kuti vanhu vatenge zvakanyanya kudaro, tingavei chiri chiingava iri mitengo here kana kudii, but zvatiwedzerei kutengwa kwatona kwembeu nefertilizer kusouth africa kuno.
Mitengo iko kusouth africa mungaitaura here kuti muri kuona tsaga refertilizer richita marii, mbeu ichita marii?
Ayo handina kuzotsvagurudza kuti zvinenge zvichiita marii. Asi chandakangova ndechekuti vanhu vanga vakatiwedzerei pane vandinosimboona vachitenga mbeu. Dambudziko riripo nderekuti mari yekuZimbabwe iri kunyanya nedonha simba zvikuru sei kana uchida kutenga mari yekunze kwenyika. Saka zviri kuzoita dambudziko rekuti vanogadzira mishonga iyoyi, mishonga yekufiritisa mbeu pamwe nemafertilizer, vari kuzowanga vachiita dambudziko rekuti vawane mari yekunze kwenyika, foreign currency, kuti vagononge vachitenga. Saka vari kuzotenga mari dzepamisika mitema, zvinokonzera izvo kuti mitengo yachona idhurire kumunhu anowana mari yake muZimbabwe asina kuparapatika kwaanoita kunze kwenyika.
Tinonzwawo zvakare kuti vakawanda vezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vanga vagara vachingotenga nekutumira zvinhu kumusha, asi papa akuita dambudziko pamiganho apo rekuti vange vachitorerwa zvimwe zvinhu. Zvakamira sei pari zvino?
Pari zvino handina chandati ndanzwa chinovatadzisa kuyambuka nembeu. Bhodha rinongodarowo mazuva mairi matatu, asi rinonezengo wangu wemutserendende pamberi pesapa panombotumirwawo vanhu vanoti shungurudzei shungurudzei, asi nekudo kwenhamo navo vanhu vanenge vachitamborawo vanopedzisira vanotongozonzwisisa kuti aiwa ndo nyika yatiri, vokumisira vasisashungurudze vanhu. Saka pari zvino hapana hapo nyanya dzatidza kunyanya kushungurudza vari kuyambuka nezvinhu zvavo, kunyanya takatarisa izvo zvinhu zvekurimisa izvi.
Pane urongwawo hwekuZimbabwe huri kunzi hwekurambidzwa kweveecocash kupa mari kune vanenge vachishandisa. Imi sevanhu vari kunze muri kuonawo zviri kukupai dambudziko here kana matumiro odzimari kuhama dzenyu?
Zvine dambudziko guru chaizvo sekuti ecocashia semuenzaniso muSouth Africa ecocashia yanga yatovemo. Saka zvaakureva izvo kuti vanhu vanga vachiuya kuSouth Africa vasina mari vachikoita cash out kuno kuSouth Africa zvinenge zvaatiomei. Kotiwo maagenzi acho iwayo kana vanga vaine mari dzavo dziri mukati necocash dzavanga vachifunga kuzoitisa cash out, vanga vakapa vanhu macash out vakayopitisa macashin, zvaakureva kuti vakaita dambudziko kuti vawane mari yavo kueconet.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Masangano eKalanga Language and Cultural Development Association remuZimbabwe pamwe neredomboshava Cultural Trust muBotswana abatana nhasi mukukurudzira kuchengetedzwa kwerurimi urwu pamwe netsika nemagariro evanhu vanotaura rurimi urwu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kuine mufaro mukuru nhasi pamuzinda wedombosha waRuins uri pedyo nemusha wamasunga, uko vanhu vanga vachifara vachiimba nziyo yokutamba pamwe nekudya chikafu paurongo hwabatanidza vanotaura rurimi rweKalanga muZimbabwe neBotswana. Vachitaura neStudio 7 pamucheto peurongwa uhu sachigaro weKalanga Language and Cultural Development Association vachidzanani Malaba, vanoti chinangwa cheurongwa uhu kuchengetedza rurimi rwevaKalanga.
Kalanga yeBotswana and Kalanga yeZimbabwe rurimi rumwe chete, ndizvo vakaranga vekuno nevakaranga vekuZimbabwe kumusidzira rurimi and culture yevakaranga both in Zimbabwe neBotswana, nekuti tiri vanhu vamwe, hazvina kusiyana, hapana pazvakasiyana. So reason yedu ndeyekuti vanhu vazvizive kuti vanhu vamwe chete, maborders akauya nevarungu haana kuuya nesu.
Nhengo yekomiti yevechidiki musangano iri vaFletchers Dingimozi Dube, avo vakadzidziswa mutauro wendevele kuchikoro, vanoti kuremekedzwa kwerurimi urwu kwakavavhurira mikana yemabasa.
Ma opportunities akawandisisa. Only that tine inferiority complex, but ma opportunities akawandisisa. As I said, kuti inini I am a translator. I do my statistics jobs. Ndirikuita ma translation jobs. And now kwane ma NGOs, one to my languages and culture and other things.
Imwe nengwe sangano iri amai Lydia Maposa vanoti vanokurudzira vana amai vanotaura rurimi rweKalanga kudzidzisa vana vavo rurimi urwu. Uro runotaurwa kwazvo mudunhu rebulilima muZimbabwe.
Isivome ndisu tina vana, ndisu tinodhiya vana lulimi.
Isu vana mai, tisu tine vana, uye tisu tinodzidzisa vana rurimi. Asi tikaregedza rurimi rwedu rwechikalanga, rwechiparara. Vana vanozokura vasingachazive, zvinorwadza kuti tizoona vakaranga vachiva kumiziyamu, vachiva mufananidzo kana kuzonyorwa mabhuku ekuti kwakambova nerudzi rwainzi rwevakalanga.
Sachigaro weDomboshawo Cultural Trust vakanganwa nepatswane vanoti vane tarisiro yekuti kushanda kwavo pamwe chete kuchabatsira kuti vagone kugutsa hurumende yeBotswana kuitira kuti itange kudzidzisa Kalanga muzvikoro zvemunyika iyi.
How do you do it as quickly as possible in a practical way?
Tingazviita sei nekukurumidza nenzira inoonekwa nemunhu wese kusina zvikoro zvinodzidzisa vadzidzisi veKalanga muBotswana. Saka chatingaita kutumira vana nekudzidzisa kune vamwe vedu kuZimbabwe nekuti vakatanga kare kuzviita. Mushandira pamwe wedu nevaKalanga vekuZimbabwe kuchatibatsira kwazvo.
Chirongwa cheDomboshawo Cultural Festival chinoitwa gore rega rega muBotswana uye chakawambwa mushure mekunge verudzi rweKalanga muZimbabwe neBotswana vaita chibvumirano chekukurudzira mutauro wavo, tsika nemagariro avo. Kubva mugore ra2005 sangano reKalanga Language and Cultural Development Association rainetsana nehurumende nechinangwa chekuti rurimi rweKalanga rudzidziswe muzvikoro kutanga muna 2013. Pari zvino, Kalanga mumwe mitauro iri mubumbiro remitemo yenyika muZimbabwe, uye rurimi urwu runodzidziswa muzvikoro zviri munzvimbo dzinotaura Kalanga. Rurimi rweKalanga runotaurwa kwazvo munzvimbo dzinoti Plumtree, Gwanda necholocho mudunhu rebulilima. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa Monomtapa Crown Plaza Hotel Mangwana kubva na 6 maneru kushikana 8. Tichange tichita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti state of the nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vajob scholar veMDC, Amailinda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Mnyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi Mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padande mutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Tereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe mukubatsira hama neshamwari dziri kumusha panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vanoratidzira pachipatara cheparirenya twaMuharare vachiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kumabasa. Zimbabwe yoita imwe yenyika dzine vanhu vari kufa nezvirwere zvemagomarara akasiyana-siyana. Mutungamiri we MDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kubata nyaya dzakadzama nezuro mumashoko avo pamamiriro akaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.